Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 14 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari kungofamba nokuti vanzwa chete kuti kuno kunoda kuendwa. Saka chavo ishungu dzokungofamba, ishungu dzokungobuda munyika muno nekungombekuka ndokuya kunongonzi kumbeya pavari kuita.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosimuka munyika vakananga kumusangano wezvemamiriro ekunze kuMorocco asi vamwe vanoti vaMugabe vari kungopedza mari yenyika nenzendo dzekunze dzisingaperi. Vakarwawo nderusununguko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko, vaIgnatius Chombo, vaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere ngavadzingwe mubato rezano PF nekuti vakonzera kusawirirana. Vashandi vehurumende votarisirwa kunzwa kubva kuhurumende panyaya yebonus uye vari kutarisirwawo kuziya nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabuda munyika nhasi vakananga kuMorocco kwavari kunopinda mumusangano une chekuita nezvemamiriro ekunze weCOP 22. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMugabe vabuda munyika nhasi vachienda kuguta reMarrakesh kuMorocco kwavari kunosangana nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vazeye nyaya dzezvemamiriro ekunze pamusangano weCOP 22. Musangano uyu unopindwa nenyika dzakasaina chibvumirano chemubatanidzwa wenyika dzepasi rino chinotarisa nyaya dzemamiriro ekunze kana kuti United Nations Framework Convention on Climate Change. VaMugabe vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi pamwe nemutauriri wavo vaGeorge Charamba, mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvemamiriro ekunze kana kuti Environmental Science by University of Zimbabwe muzvare Melody Kutsanzira, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvikuru sezvo upfumi hwenyika hwakabatwa nekurima uko kunobatwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze.
Kupiswa kunoitwa minda hutsi unenge uchibuda ipapo unokanganisa zvakawanda, unokanganisa mamiriro edu ekunze zvekuti tinotoda kutotenda President Mugabe kuenda kwavaita kunzoko. Vaitiitira zvakanaka kuenda kwavaita kumusangano wekuMorocco, musangano wakatikoshera zvikuru isusu sevanhu vanorima.
Zvichakadai, mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vati kunyange hazvo musangano uyu wakakosha zvanga zvakakodzera kuti vaMugabe vatumire nhume pane kuti vashandise mari yenyika yakawanda vachienda ivo iyo homwe hurumende yakaboka.
Vari kungofamba nokuti vanzwa chete kuti kuno kunoda kuendwa. Saka chavo ishungu dzokungofamba, ishungu dzokungobuda munyika muno nekungombekuka ndokuya kunongonzi kumbeya kwavari kuita. Nokuti pane zvimwe sezvakaita kumusangano ikokuku kwavari kuenda vangadai vakangotuma mai Muchinguri. Mai Muchinguri voenda kana neumwe director wavo muministry kana vaviri vatatu voshandisa ndege dzinongofambawo nevamwe macommercial flights. Havachasumudzi ndege yese zvinoita vaMugabe zvokuti vanosumudza ndege yese kumhara kwega kwendege yese yavanenge vasumudza kutinoti chartered plane vanogona kubhadhariswa matax anosvika 200,000.
Musangano uri kuitwa kuMorocco uchazeya nyaya dzekushandikwa kwemamiriro ekunze, nyaya dzemhando dzemoto kuwanikwa pamwe nekuchengetedzwa kwechikafu pamwe nenzira dzingashandiswa kuti zvinhu zvifambirane nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Musangano wezvimamiriro ekunze uyu uri kuitwa panguva iyo Zimbabwe iri yedzimwe nyika muAfrica dzakatarisana nenzara iyo yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Remangwana rezvekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze harinawo kunyatsojeka mushure mekunge America yasarudza vaDonald Trump kuti vave mutungamiriri mutsva wenyika iyi. VaTrump nebato ravo remaRepublicans havawirirane zvachose nezviri kuitwa neUnited Nations kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ekunze. VaTrump mukutsvaga rutsigiro vakati vanogona kusaremekedza zvibvumirano zvakaitwa nemutungamiriri wenyika yavo vavari kuzotsiva vaBarack Obama zvakaita secheParis Agreement icho chakatora makore akawanda kuti chinyoreranwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vashandi vehurumende mangwana vari kutarisirwa kusangana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere pamwe nevamwe vakuru vehurumende kuti vapedzise nezvenyaya yekuti hurumende ingapa here vashandi vayo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Mutauriri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaGeorge Mushipe vanoti sevashandi vehurumende vakaona zvakakosha kuti vawaniswewo nzvimbo dzekuvakira dzimba sezvo pasina chiri kufamba kubva kumakanzuru. Vamushipe vanoti vanotarisira kuti hurumende ichakoshesa zvichemo zvavo ikakasikawo kuzvigadzirisa. Panyaya yemari yekutendwa kana kuti mabonus, vamushipe vanoti vashandi vave nechivimbo chekuti vachawaniswa mari iyi gore rino sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakavapawo chivimbiso. Vanoti chasara chete ndechekuti vapiwe mazuva achawanikwa mari idzi pamwe nekuti vachadziwaniswa sei. Ngatinzwei hurukuro yataita navamushipe.
Ichokwadi, hatisosangana navakasukuwere chete. Tinosangana ivo nedare ravo nevamwe vese vanobva kumapazi ehurumende akasiyana-siyana nekuti hatisauri chirongwa ichingoita kunge chiri pakati pedu seApex Council naye vakasukuwere, asi kuti no chinobata vakuru vakuru vese vehurumende. Saka ndakukonfirma kuti musangano iwo mangwana tinawo zvechokwadi sa230.
Chii chikuru chingatarisirwa kuwanikwa nevashandi vehurumende kubva mumusangano uyu vamushipe?
Musangano wakatikoshera zvikuru nekuti pane nyaya yedzimba yemasenza about 100,000 or so takapromiswa nehurumende kuti tichapa vashandi vehurumende, chinova chinhu chatakagashira nemaoko matatu chaiwo. Saka kana zvikakwanisika mangwana acho tobva tasaenda nazvibvumirano zvacho zvekuti isusu sevatungamiriri vevashandi vehurumende naye hurumende yacho nerimwe bandiko rehurumende rinonzi UDCOP tiri kushanda tiri pamwe chete takadaro. Zvokuti pari zvino ubva izvozvi ndichiri muofisi kutaura kunoku mazita vanhu vari kungounza kuda kubata deadline yacho yanhasi inoyi. Vanhu vakatigashira zvikuru chirongwa ichochichi nekuti chirongwa chinoini chitoo nehurumende chinenge chichiri affordable kuti hatidoti chigone kunge chirefuta vanhu vashoma mari pamusoro aiwa, asi kuti even anotsvaira chaya rimushandi hurumende agonewo kuti panopera gore apa kana first quarter yegore riri kupera iyi anenge ano imba yaanenge achibhadhira zvisingamurwadzi. Saka mangwana tinofunga kuti chabuda chaizvo nezvinobatika panhau yekuwaniswa pekugara iyoyi. Chimwe chinhu zvakare ndechekuti izvozvi pane mabhengi atotaura nawo kuti vagouya nzaiya inonzi mortgage financing nekuti munhu anogona kana kuvakirwa dzimba dzingava kana 2-3 rooms kana 2-3 bedrooms wozowana hari kana 10 years kana 25 years achibhadhara but achigara mumba macho imomo.
Ko, panyayawo yemari dzekutendwa kana mabhonasi pane chamati manzwa here kubva kuhurumende?
Mashoko atinawo ndekuti mutungamiriri wenyika ino His Excellency vaMugabe tine mashoko ekuti tatara izvo kuti vashandi vehurumende ngavape kutendwa kwavo. Isu hatisina doubt sauri kutarisa kuti inouya.
Vanga vari mutauriri weApex Council vaGeorge Mushipe vari parunhare muHarare neStudio 7.
The voice of America, VOA.
Makateerera kune fenyure yevanhu ye Studio 7 tirikutefenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende ye Democratic Republic of Congo asiya basa. Vagustin Matata Ponyo vasiya chigaro nhasi muvhuro sechibvumirano chezvematongerwo enyika chichawedzera utungamiri wava Joseph Kabila nekudzivirira mhirizhonga. Panga paine kunetsana kune chisimba muCameroon pakati pemapurisa nemagweta ari kurangwa mabasa svondo rapera. Cameroon ine ndimi mbiri dzinocherechedzwa dzinoti chirungu nechifrench. Asi magweta anodarika chiuru ari matunhu enyika anotaura chirungu ari kuramba kudzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvaari kuti kushandiswa kwakanyanya kwefrench munyaya dzemitemo. Mutungamiri weChina akurokotedza vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika yeUnited States muhurukuro yavo yekutanga nenhare. Nepfenyuro yehurumende yeChina yeCCTV yati vaShi Jinping navaDonald Trump vabvumirana nhasi muvhuro kusangana nekukasika kuti vakurukure ukama hwenyika mbiri idzi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kunyange hazvo kanzuri yeHarare ichiti iri kutora matanho kudzivirira zvirwere zvemudumbu zvinogona kukonzerwa nekusanaya kwemvura kwemwaka wa 2016 kusvika 2017, zvakanaka vagari vemuHarare pamwe chete nevanomirira vagari vanoti zviito zvekanzuru zvinogona kutowedzera kupararira kwezvirwere. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mvura yakatanga kunaya muguta reHarare svondo rapera, kune vamwe vagari mufaro wekuturika kwemvura uri kudzorwa nekutyira kuti panogona kutanga zvekupararira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, cholera netyphoid. Kunyange mvura iri kunaya, kanzuri yeHarare haina mari yemishonga yekuchenesa mvura iyi uye kuwanira vagari vese mvura inovakwanira. Izvi zvapa kuti vamwe vagari vaende kunochera mvura kumatsima asina kuchengetedzwa. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare vhiki rapera vanoona nezvezvirwere nekupararira kwazvo mukanzuru yeHarare, Dr. Kudzai Masunda vakati kanzuru yatora matanho akawanda kudzivirira kupararira kwezvirwere izvi.
Tine matanho atatora yekuti tikwanise kuti tidzivirire kuti zvirwere zvemanyika zviitike. Zvakasangana nekusangana nevatapi venhau kuti tivaudze nezvezvirwere zvemanyoka, uyezve kuti vamwe vedu vari kupindawo munharaunda dzemuHarare vachiudza vanhu nzira dzavangaita kuzvidzivirira uye kubata zvirwere zvemanyoka.
Dr. Masunda vanoti avo sekanzuru vatotanga kuona kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kurwara nezvirwere zvemudumbu. Asi kunyangwe kanzuru ichibvuma kuti zvirwere izvi zviri kukwira, yakabudisa mapepa nawo kuti iri kuzovharira mvura vese vane zvikwereti. VaPrecious Shumba vesangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vari kushoropodza zviito zvekanzuru vachiti kusapiwa mvura yakakwana pamwe nedanho ratorwa rekuvharira vane zvikwereti mvura zvichapamidzira dambudziko rezvirwere zvemudumbu izvi. VaShumba vakapomerawo kanzuru yeHarare mhosva yekusashandisa homwe yemvura yekanzuru nemazvo.
Chikuru chatiri kuona chiri kuitika ndechekuti pane kusawirirana pakati pemadepartment. Dipartment rehutano rinotaura zvechokwadi kuti vanhu vari kutambudzika nenyaya yezvirwere. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti vari kutsvaga mari wekanzuru weCity Treasury neHarare Water vari kunyanya kutarisisa nyaya yekuti vanhu vari kufunga kuti vanhu havadi kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanhu vane matambudziko ekushayiwa mari.
Muzvai Grace Mafisha, mumwe mugari wemuHarare, vakurudzira kanzuru yeHarare kuti imbomira zvekuvharura ruzhinji mvura, vakati kushayisa vanhu mvura imviromviro dzekuraya vagari sezvakaitika muna 2008 na 2009 apo pakaita chirwere chekolera.
Zviri kuitwa neHarare City Council zvekuda kuvhara mvura hatisi kuzvifarira sesu macitizens, nekuti iye zvino mvura kana ichinge yavhara zvirwere zvichatanga kupararira. Mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvatanga kupararira, zvirwere zvakaita setyphoid, midumbu, diarrhea zvichapararira especially kuvana.
Mahamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano anoratidza kuti chirwere chekolera netyphoid zvikapararira, kanzuru pamwe nehurumende havagoni kuzorapa ruzhinji pasina mari inobva kumasangano akazvimiririra. Pakambopararira chirwere ichi muna 2008 na 2009, nyika dzakaita seAmerica, Britain nesangano reEuropean Union ndidzo dzakazomiramira kubatsira Zimbabwe, iyo yaitatarika kubatsira varwere. Sangano reWorld Health Organization rakati vanhu vanopfuura zviuru zvina vakafa panguva iyi nokuda kwekolera. Ndangariro dzenguva iyi ndidzo dzotyisa ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekugara munyika yeBotswana zvinoti zviri kutyira upenyu hwazvo sezvo mapurisa emunyika iyi ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu ava. Zvinonzi pane mumwe mudzimai, amai Sipho Ndlovu, vakapfurwa nemapurisa emuBotswana mazuva mashoma apfuura vachifamba nemurume wavo anonzi haana mapepa ekugara munyika iye. Mwedzi wapera, mumwe murume vaWayne Marova vakapfurwa paziso nemapurisa emunyika iyi vachinziwo vainge vasina mapepa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi, vaJohn Tembisa, vanoti havana magwaro ekugara munyika iyi asi vanoshanda papurazi apo vanochengeta zvipfuyo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumusha. Vanoti zuva nezuva vanotyira upenyu hwavo nekudzoserwa kumusha zvichitevera kupfurwa kuri kuitwa vanenge vaedza kutiza mapurisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakapotera munyika iyi nenyaya yeupfumi hwenyika nezvematongerwo enyika zvisina kumira zvakanaka. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navatembisa.
Mararamiro acho sesu wangu kwakaoma. Kwakaoma kutorarama nenyasha zuva nezuva ngogara takavanda, ukangonzwawo kuti kwanzi nhasi vari muroad then kubasa. Hautoindi izvezvizvi nezuro chaiko chaiko manheru kuma 5 o'clock vanhu vakatoti vaibva kumabasa vakadanuka kudoti dzakavhara mota, vamwe vakatotorwa, vamwewo vakaita zvokutojamba vakatiza. Hava hakutombogariki kunoku tototi isu ko ava vana vamabhena dai vachimbouyiwa uno kuda vachimbotibetsera vachimbotaura vona kuda zvingaita nani. Hakutombogariki isu vangu kunoku kwakatoma fanika mwedzi unoyu vaitoona kutotizvo pakutoindiwa kuma holiday aDecember. Kwakaoma.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe vakawanikwa vachipfurwa neivava vanochengetedza nzvimbo dzakadai dzekumabhodha veimmigration. Zviri kufamba sei?
Takatozvinzwawo but kunonzi hanzi kuda vakanga voda kutiza saka ndokubva vodini vopfurwa.
Imi munoita basa rei uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvandiri kutoita kunoku izvizvi ndotogara mumasimu chero kuhora izvezvizvi handina. Pandinogona kuzopiwawo mari yacho kwapera mwedzi miviri, ende mwedzi miviri yacho haushatuhwi yose, ende mari yacho mapei acho inenge ichinga 600 pfuura. Wozoona idzi dzokuti uchipuwa iri 1.2 wozopuwa zvikana 600 kosara zveimwe. Saka tinogara kumasimu kunonzi kumakeke posi vakatovanda kuti undoshanda zvakaita somataundi muri nani, hazvitomboiti nokuti hamugariki.
Munenge muchiita basa rei?
Tinochengetawo mbudzi nehuku dzavo vadzvana.
Kumusha mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kumbodzosera imwe mari kumusha?
Kumusha ndotori nemhuri ine vana 7 then vazukuru i4.
Avo ndava John Tembisa, chitsvarwa cheZimbabwe chinogara kuBotswana, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwakare kuBotswana. Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenavu chemawarriors chiri kuratidza kuti chiri munzira yakajeka apo chakananga kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations. Chikwata ichi nezuro chakadambura Mataifa Stars ekuTanzania 3-0 mumutambo wekuedzana masimba izvo zviri kugutsa veruzhinji kuti mawarriors achanokwikwidza zvine mutsindo kuAFCON. Vanhu havana kuuya kunhandare sezvaitarisirwa asi vashoma vacho vaivemo vakanakidzwa nematambiro echikwata chavo icho chakawana zvibodzwa kubva kuna Knowledge Musona, Nyasha Muschekwi pamwe naMatthew Rusike. Zvakabuda pamutambo uyu zvakakosha kumawarriors kwete mugadziriro yavo yeNations Cup chete asi mumaFIFA World Rankings zvakare sezvo veFIFA vachishandisawo mitambo yakadai kugadzira mamiriro ezvikwata muurongwa hwepasi rose mumakwikwi akasiyana-siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutsigiri weDynamos vaObed Masotore vanoti zvakaitika neTanzania zvinobatsira kutyisidzira zvikwata zvanga zvitarisira Zimbabwe pasi kumaAfrica Cup of Nations, vachiwedzera ivo kuti iko zvino Zimbabwe iri kuenda kuGabon ine chiremerera.
Vakomana vari kuratidza kuti vari kuziva zvavari kuita. And zvakanakirawo mapreparations edu tichienda kuCup of Nations. Maresults akafanana neaya against timu dzakafanana naTanzania dzinova timu hombe muAfrica. Dzinoita kuti tiinde kuCup of Nations kuya tisingatarisirwe pasi.
Aimbotambira maWarriors neCapes United, Alois Munjira anoti kukunda kweMawarriors zvinhu zvinofadza zvikuru.
Vakomana vatamba zviripo. Obviously number 1 pekutanga is the result. Result was very good. Tandisinga doubt pa team yedu ndechekuti talent zvinayo.
Asi Munjira anoti pachine zviviri kana zvitatu zvinoda kugadziriswa Mawarriors asati ave kurota zvekutora mukombe weMuAfrica.
Defensively ndiwo patinokwanisa patinoti tofarira kuti tigadzirise mchana.
Mutungamiri weZipa vaPhilip Chiangwa vakavimbisa mitambo nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seEgypt neIvory Coast Mawarriors asati asimuka kuenda kumaAfrica Cup of Nations. Asi vatsigiri venhabvu vanoti zveZipa kutenda maruva wadya chakata. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe nhasi masikati chatanga mitambo yezvikwata zvitatu zvisingafadze apo charohwa neSri Lanka nemawickets masere mumutambo wavo wekutanga mumitambo iri kusanganisawo West Indies. Zimbabwe ndiyo yatanga kukanda bhora ndokurova maranzi 154 mushure mekushandisa mawickets avo ese. Peter Moore ndiye abuda nemaranzi akawanda mushure mekukanda 49 achiteverwa nakapteni wavo Graham Cremer uyo akandawo 31 chete. Mukutevera Sri Lanka haina kutora nguva kudzura maranzi ayo Zimbabwe yakanda ndokusvitsa maranzi 155 vachine mabhora 153 mumaoko avo. Zimbabwe ichadzokera munhandare nemugovera apo iri kusangana neWest Indies kuQueen's Sports Club muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vaimbo vevarwi vehondo yerusununguko vanoti ukama hwavo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unosimba chete kana vakadzingwa mubato reZANU-PF vakadzoswa, uye havacharegi vana muchekadzafa vachiita madiro ajojina mubato reZANU-PF. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagavhana gungano rakaitwa muchino inezuro varwehondo yerusununguko vanoti nhengo dzavo dzakadzingwa mumusangano dzinosanganisira sachigaro vachristopher mutsvangwa mutauriri weboka iri vadouglas mahiya pamwe nemunyori mukuru vavictor matema danda dzinofanirwa kudzoswa nekukurumidza kuti ukama hwavo nemutungamiri wenyika varobert mugabe hudzoreredzwe vanoti zviri pachena kuti bato rezanupf richakundwa musarudzo dzichaitwa muna 2018 kana zvinhu zvakasagadziriswa mumusangano mumwe wakarwawo nderusununguko amai angelini chamboko vekuharare vanoti utungamiri hwavo hunofanirwa kudzoswa mumusangano nekuti havana kupiwa mukana wekuzvidzivirira uye zvakaitwa nevanhu vasina nhoroondo yehondo yakati tsvikiti
ndinoda kuziva kuti makomredi akadzingwa komredi mahiya komredi matema danda komredi mutsvangwa komredi nhando waita marebhozi pakuti chii mirai makomredi waita marebhozi pakuti chii takazvinzwa zvichitaurwa navhaisi purezidendi pekezera mupoko mari yakatokwawo munangagwa vhaisi purezidendi mirai haana kudzingwa nanhasi aripo ava vanhu ava nhasi ramaho mirai kani makomredi
varwe vesununguko ava vanoti vaneta nekushungurudzwa nevanhu vavanoti vakapinda mumusangano nyika yawana kuzvitonga kuzere avo vave makurukota ehurumende vakaita semumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vafekezela mupoko gurukota rezvematunhu vasevhia kasikuwere gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo jonathan moyo uye gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika dr ignatius chombo vamufoko vakanzi vaiita zvavo zvekuchata kumaputo mozambique vamwe vachirwa hondo yechimurenga
dzingwe mumusangano nepofu yakagarira vanhu dare mirai mukomiti yacho iyeya mudisinary komiti rudzinga vanhu muna vhaisi purezidendi pekezera mupoko waitaura nezvemuchato wavo kumaputo muna 1977 makomredi achirwa hondo handiika wani nyarare makomredi kasukuwere arimo mukomiti iyoyo hatisati tanzwa kana nhoroondo yababa vake yekuti vakaitei muhondo naamai dresi mugabe warimo nachinamasa arimo ari kutinyima mari yasikurufisi asi wakadzinga makomredi mupati
munyori mukuru anomiririra varwi verusununguko mupolitibureau yezanupf uyezve vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vasidney sekeramai vakaratidza kutyiswa nezvivindi zvevanhu verusununguko zvekunyomba vakuru vehurumende vanoti ivo kana zanupf haina simba rekusarudza vatungamiri vevarwi verusununguko vaasekeramai vanoti kusvika pari zvino hapana kushandurwa utungamiri hwevarwe rusununguko kumahofisi avo asi tsananguro iyi haina kufadza varwe rusununguko avo vakatanga kusvevedzera vasekeramai avo vanga voda kuramwa kuenderera mberi nekutaura varwe rusununguko avo vakaramba kutaura nemunyori mukuru mubazi ravo retired brigadier yavo tatapfumanei vavanoti kubva pavakaita musangano napuresidendi mugabe hapana shanduko zvinhu zvakatonyanya kuvaomera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemutungamiri wenyika varobert mugabe yekuramba vachiita nzendo dzekunze vanhu vakawanda vachiti dai vasimbisa kugadzirisa matambudziko makukutu akatarisana nenyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika varobert mugabe vanosimuka munyika vakananga kumusangano wezvemamiriro ekunze kumorocco Vakarwa hundi werusinungu kwa wanoti, mutewezero mutungamiri wenyika vapelekezela mpoko, va Ignatius Chombo, va Jonathan Moyo, na va Sevia Kasukwere, vanofanira kudzingwa mubato rezano PF, nekuti vakonzera kusawirirana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana, anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Chris Gande.